Manera kana kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingana lichona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina chivabvu 13, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuvakwa kwemajambu kana kuwandudzwa kwemajambu chinhu chakanaka chavari kuita ichocho. Uye tinovimba kuti hazvingoperere pakuvaka madhemu asi vanofanira kuiswa zvekare maprojects muvanhu vakakomberedza dzamu iroro kuti vakwanise kushandisa mvura iyoyo kuti vavane cheuviri.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vakumikidza dhamu remuchekeranwa iro rinonzi richarerutsa dambudziko remvura munharaunda iyi pamwe nedhorobha remarondera.
Ndinotinetsa kuti ndinoshava kuti sei vakaenda ikoko kure kunodhura kuti vadheta devakaitira muno mazvingo mune mahotera endi titransport yavakashandisa kuenda kublawa ikoko vakaspenda fuel yakawanda zvokuti devakaitira kana pachevron kana paflamboyant vavasina tomboshashandisa fuel yakawanda sasaizvo.
Vamwe vagari vemudhorobha remasvingo vari kuvira nehasha vachitsutsumwira kanzuro yavo iri kuitira musangano wayo muhotera inodhura kublawayo.
Kubva pakuvandudzwa kwebumbiro remutemo nekukurumidza kusvika pakuti vamanava vakwedzerwa makore zvoita kunge ndivo vega vanokwanisa kuita basa iri nyamba tine vatongi vakawandisa mutemo waifanira kungoteverwa kuti makore ava malava zvaasvika 10 manomwe vava kufanira kuenda pamudyandigere sezvakatarwa mubumbiro remutemo renyika.
Magweta anorwira kodzero dzevanhu oshushikana nekuwedzerwa kwenguva yemukuru wevatongi vematare valokumalava. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vakumikidza dhamu remuchekeranwa iro riri parwizi mucheke pamugano wematunhu emashonaland east nemanikaland iro rinonzi richarerutsa dambudziko remvura munharaunda iyi pamwe nedhorobha remarondera. Vari ikoko vamunangagwa vaparurawo chirongwa chekuchengeta hove pasi pehomwe yemutungamiri wenyika yepresidential community fisheries scheme pamwe nemadiridziro emuchekeranwa irrigation project zvirongwa zvinonzi zvinotsigirwa nehurumende ichishanda pamwe nemadzisawira ayo. Bepanaure Herald rinoti mutungamiri wenyika vati kwemakore akawanda mvura yanga ichingoerera munzvimbo iyi isiri kuchengetedzwa asi iye zvino vazouya nezano rekuti isimudzire upenyu hwevanhu kana dai kusiri kunaya. Dhamu remachekeranwa iro raimbozivikanwa seCausewell Dam rinochengeta mvura inosvika zviuru 90 nezvishanu zvemamegarita kana kuti 75,000 megaliters. Mhuri dzinodarika 140 dzinonzi dzakabviswa pamisha yadzo kuitira kupa mukana wekuvakwa kwedhamu iri. Mukuru wesangano rinokurudzira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti nekuda kwemamiriro ekunze ari kushanduka chinhu chakanaka chose kuti kuva kwemadhamu asi vanokurudzirawo kuti zvisazongoperera mukuvaka madhamu chete asi kuti kuparurwe zvirongwa zvinobatsira vakakomberedza madhamu aya.
Tichitarisa mamiriro ekunze kushanduka kuri kuita mamiriro ekunze yatingati climate change, kuvakwa kwemadhamu kana kuvandudzwa kwemadhamu chinhu chinokurudzirwa chinhu chakanaka chavari kuita ichocho. Uye tinovimba kuti hazvingoperere pakuvaka madhamu asi panofanira kuiswa zvekare maprojects muvanhu vakakomberedza dhamu iroro kuti vakwanise kushandisa mvura iyoyo kuti vavane cheuviri. asi tinokurudzira zvakanyanya zvavari kuita president izvozvo kuti nyika ikwanise kuchengetedza mvura. Gore rino takawana mvura yakawanda, asi kana tikasava nemadhamu mvura iyo inongoerera ichibuda munyika. Saka chinhu chakanaka chatinokurudzira zvakanyanya ichocho.
Zvii zvamunonyanyotarisira kuti zvinge zvichibva muzvirongwa zvakaita saizvozvo zvekuchengetedzwa kwemvura vamaguhu?
Tinenge tichitarisa Zimbabwe ine madhorobha kotiwo kumaruwa. Vanhu vari kumadhorobha dambudziko guru ravari kuda nderekuti rigadziriswe nderekuwana mvura yekunwa, mvura yekushandisa mudzimba yatingati domestic use. Asiwo kune vanhu vari kumaruwa, chinhu chikuru chavari kutarisira kubva kumadhamu haisingori mvura yekumwa, asi mvura inowapa maprojects, inowabatsira kurima, inowabatsira kupfuya nezvimwewo zvakawanda maactivities avanokwanisa kuita sekupfuya hove vachitengesa nezvimwe zvakangodaro. Saka so far ndingati hurumende yatora yatingati danho rekutanga rekuti mvura ichengetedzwe mumadhamu. Chechipiri, takuda kuona mvura iyoyo kana ari madhorobha ichinogadzirisa dambudziko rokushayikwa kwemvura maguta akaita sana Bulawayo, yekuti mvura inoita kushanya, inouya pamwe kamwe pavhiki. KuHarare vari kumwa sewage, ndo zvatida kuti mvura iyi igadzirise. Kumaruwa tiri kutarisira kuti madhamu anofanira kuti abatsire pave nemairrigation scheme, yekuti mvura inobatsira community kuti irime ichishandira pamwe chete vachitengesawo kumamaki kuburikidza nemvura iyoyo. Chikasadaro ndo hatinoti anenge mawhite elephant, kuti imari inenge yakangoinvestwa asi kuri kurovera huku padehwe rashinji.
Totarisawo zvirongwa zviripo kare, muri kuona zviri kubatsira nyika here?
Zvinhu zvinokwanisa kusimudzira nyika jonga, asi hatidi kunyepirana kuti zvinhu zvinongoitika muchinguva chipfupi pfupi.
Vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu vari parunare kwaMutare neStudio 7. Vamwe vagari vemudhorobha reMasvingo vari kuvira nehasha vachitsutsumira kanzuro yavo iyo iri kuita musangano weStrategic Planning Review muhotera inodzura kuBulawayo, vachiti maitiro akadai anoratidza kuti kanzuro iyi haina hanya nematambudziko ari kugara akasangana nevagari. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Kanzuro yeMasvingo yatanga musangano wemazuva maviri pahotera yeRedbomb guta reBulawayo, uyo unoda kuvandudza gwaro ravo reStrategic Plan kuita kuti rienderane negwaro rehurumende idzva reNational Development Strategy 1. Studio 7 yaudzwa nevanoruzivo kuti mari yekugara chete pahotera iyi pamwe nekudya kwemangwanani inodarika zviuru zvinomwe zvemadhora ekuAmerica. Pamusoro pezvo, vanhu vari kumusangano uyu vari kupiwa mari dzekudya kwemasikati nemanheru. Studio 7 yakwanisa kuziva kuti imari yakawanda zvakadii ichashandiswa paurongwa wese uyu. Vamwe vagari vanoti pari kutambiswa mari yakawanda kuitira musangano uyu kuBulawayo, nekuti kanzuro yaigona kuitira musangano uyu mumahotera yeMasvingo akachipa yorega kupedza mari yakawanda vanhu vachidira mafuta mumota dzavo idzo dzinodya mafuta akawanda. Mumwe mugari wemunyararo West vaRaymond Muranganwa vati mari ichabhadhara muhotera mafuta emotokari dzevakuru nezvikafu yaigona kushandiswa muzvinhu zvakaita sekutenga mafuta emotokari dzekutakura marara, kuwanisa vagari mvura nezvimwe zvakasiyana siyana.
Tineza kudinoshawa kuti sei vakaenda ikogo kure kukunodhura. It was better dei vakaitira muno mazvingo mune mahotera and the transport yavakashandisa kuenda kuBulawayo ikoko vakaspenda fuel yakawanda zvokuti dei vakaitira kana paChevron kana paFlamboyant vavasina tomboshashandisa fuel yakawanda sezvezvo.
Pamusangano uyu kune vanhu vanosvika makumi matatu kusanganisira vamwe vanoshanda nekanzuru. Vagari vanoti mari iyi inogona kushandisa kuchera zvibhorani zvitatu sezvo chimwe chete chichiita zviuru zviviri zvemadhora ekuAmerica, izvo zvaizogadzisa dambudziko remvura rave nemwedzi yakawanda mune dzimwe nzvimbo. Mota imwe chete yeTwin Cab inoshandiswa nevakuru ine tangi guru rinosvika marita makumi matanhatu, inoda petro inosvika madhora makumi masere ekuAmerica. Dzikaita motokari gumi dzinoda mari inosvika madhora mazana masere, iyo inogona kutenga mafuta emotokari notakura marara kwemasondo maviri. Mumwe wemugari wemumusha weRujeko muzvare Memori Matambura vanoti kanzuro iri kupedza mari ichigara mahotera anofefetera uye ichidya zvikafu zvinonaka, ivo vasina mvura mudzimba uye migwagwa yakazara makomba.
Ini semgaro yemunu numero jeko. Agato ndishamisa kunzo wati kanzuri ya gaenda kurekoso. Muno umumune maotera harimo chero kunzewe doro baredu. Kwa ye kwansa kuyenda ekoko. Asivaka chuza kuti waende uko kuplawayo. Kwa wani ngevari imo maotera wachimwa ti. Nyamasa mbano dura wachi gara mnema ekoni. Le waka itira muno mdoro bamedu. Waka seva mari. Kana kurise kunu kuru jokedo waka totiche roo shiborani shiviri. Kana kutide waka togaziro migwa kwa yedu. Ya pera ni makumba kutase pumbuza. Saka tono tikanzuru hapa yaka shaisha yaka tambisa mari shaisha.
Meya wekutare masu ingo wakule maboke wati. Asisi shita kuitra msangani ya kadae kunze kwe doroba wachiti. Wasaru za kure nekuti waka itra mdoroba ravo. Waru kakaniswa ni mabasa aninga achuya wari mumusangano. Izo zino zeta kutizinobuda mumusangano wavo. Shisa
Apana chicha baku ita strategic meeting kubulawayo. Tunu zaigara shituwa makoreese. Ene tisa tatu ita tunu apply ya kuministri, ministri yo approver. Ene zakara zao nagari yo mashingo. Kana mchitari sabukauna uti mganya ya kuhongorora. Kwendo kwa pera. Kwa mtara wakato driver, chia kunu kumashingo. Wazi neti ya kutaro nezo kutikara hita kutasuchiri serious. Tunobudapa newanu, tupane tama disturbance akawanda. Unogo na kudamu waka na wale paduza mgecheweza na wale pa Great Zimbabwe. Unoita mwezi, otopese watu kama mta wanoita mwebasa rao ningo itabiti. Batika na uri kunjibu ya kaita kure, unokwanisa kitabasa rako, pasinas no kukanganisa.
Asimu kuruwe mabasa, musangano lomira wa gari, limashu United States and Repairs Alliance kana kutimura, iro, lakako kwa wakumu musangano uyu, wa ano zwa mguti, vati, habana kufana nekwa kaitu wa musangano uyu wachiti, wakato nyura tamba, kukanzuru wa chikuru zira kutidai ya itiru wa musangano uyu, mumasingo, afikanzuru wa enagu sitambira.
Isu wati dana kutitino inda wakumu musangano uyu. Chakawa nyurura tamba tishirwa radza nyonyoto yedwe kuti muruda utambisa mari zebano mtunaitra kuri. Doku baba tipindura wakati nyurura wachiti pindura wachiti. Wai tu za blawa yu kuitua kipasa ita ma disturbances. Wanonyansu koncentrate wachita msangano yoyo. Wakati tumira futi mwe tamba ya iwai chaka pa Minister of Local Government. Ya wai puwa mvumo yu kunaitra iku. Saka chakango zutuma umunu wedu kutangu no atenda wa artist na kufara.
Kunyanga hafi msangano rawamu kutita katumira numa yaru kumsangano iri. Rishiti. Lagata izi mrichinyunyuta mamuwa garvanoti mura efanile kutumbone kwa hili pamsangano wakadai unoshanisa marize wa gari zisina msoro naka mila suyo sewe ni masingo hili Godfrey Mtimba.
Sangano re Grain Millers Association of Zimbabwe runoti runotambira nemufaro danho rehurumende rekurambidza kuti pasave nevanotenga kunze kwenyika chibage kana zvimwe zvinhu zvinogadzirwa kubva muchibage zvichipinzwa munyika. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Kuru wa sangano re Grain Millers Association of Zimbabwe watafadzwa msarara. Vati nyika ya kata rumbura kanaka rikuwa na gora kanaka uye dano rehurumende iri. Richabatira kuti varimi vawane marine kukasika kubvamu kutengesa chibage ku Grain Marketing Board. Vamsarara vati nekuda kwekuti dzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica dzakaita seMalawi neZambia dzakawanawo gora kanaka. Zvakakosha kuti hurumende itore dano rekuti vamwe vangade kutora mukana wekuunza chibage chine mutengo wakaderera kubva kunyika idzi vachiunza muno vasaite izvi.
Tiri kutenda hurumende nechirongwa chaaita izvino chekuti maboda ese afaro pashaye hupfu kana chibage kana zvimwewo zvinogadzirwa kubva muchibage zvinopinda munyika. Isu seindustry tichatoiswa ruoko pakubatsira kwemabasa iyayo. Izvi zvese zvazvi zvokuti zviri kugadzirirwa kuti zvifadze vana muguys mamillers. Zviri kuitwa kuti zvidzivirire kurimwa kwe zvirimwa zvedu kunyanyisa chibage muZimbabwe.
Nyika iri kutarisirwa kuve negoo rechibage rinopfuura matani mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana. Vamusarara vati sangano ravo rine mari yarakasendeka parutivi inosvika mabhiriyoni gumi nemapfumbamwe emadhora emaRTGS yekutenga chibage kubva kuvarimi iyo vatichabatsira pamari inobva kuhurumende yekutenga chibage ichi. Izvo zvichabatsira kuti varimi vapiwe mari yavo nekukasika. Hurumende yakati ichange ichitenga tani rimwe rechibage nezviuru mazana matatu nezviviri zvemadhora kana kuti 32,000 RTGS.
Kune dzimwe nyikawo zvirongwa zvimwe chete izvo kuti vemakambani vanotenga kutenga chibage vanoenda vono upa mari ku rumende kana kuma bank kuti aiwa vari mingava wane mari yavo nenguva mvura painotanga kuneya zvakare muna September October vari manofana ngo vakagadzira vakatenga zvose saka ndozvo zvatiri kuita tavimbisa hurumende mari inokwana kuita 19 billion takamirira ivo kuti vachipa gwara rekuti zvichafamba sei tichienda mberi
vamusarara vati vanotarisira kuti nekuda kwedanho ratorwa nehurumende mutengo wehupfu unotarisirwa kuderera mukati memwedzi mishoma iri kutevera taedza kunzwa kubva kumunyori webazi rezvekurima vajohn basera asi vati tibate mukuru wezvekurima mubazi ravo vaclemens bwenje asi nhare mbozha yavo yange isingabatike mukuru wesangano reconfederation of retailers of zimbabwe vadenford mutashu vati vanotambirawo danho rehurumende asi vati panofanirwa kutorwa matanho akasimba anoita kuti munyika musazonzi hamusisina chibage
tinoona kuti panomboitawo imwe nguva yekuti pakanzi pabvanwa zvinhu padzivirirwa zvinhu kuti zvisapinde vari munhu vacho vanenge vaakuita madira tivhange madira achichina vaidaro vakare saka izvozvo ndozvatinoti hatidi unhupu hunozotevera ihwohwo asi danho rehurumende idanho rakanaka rekuchengetedza mari yanga ichibuda yakawanda yekutenga chibage kubva kune dzimwe nyika nyika ngairarame nematura ayo
pamvunzo wekuti sei hupfu huri kunetsa kuwana muzvitoro uye mutengo wahwo uri kukwira vamutashu vati sekuziva kwavo nhengo dzavo dziri kuita zvose zvadzinogona kuti hupfu huwanikwe nyika yave nemakore akawanda ichishomekerwa nechibage nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kusanaya zvakanaka kwemvura ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi
Yashika nguye kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana kunotyisa zvikuru pamugano weIsrael nePalestine kusati kwamboitika kubva muna 2014 kuri kukonzera kufa kwevanhu vakawanda uye huwandu hwevanhu vari kukuvara huri kuramba huchikwira izvo zvapa kuti sangano reUnited Nations riyambire kuti kunetsana kwenyika mbiri idzi kunogona kusvika pakuita hondo izere pakati peIsrael nePalestine zvombo zvehondo zviri kukandiranwa pakati pemauto emuIsrael nechikwata cheHamas chiri muGaza mauto emuAmerica ari muAfghanistan akwanisa kuburitsa mauto avo anosvika zvikamu 10 kubva muzana asi vakuru vakuru vemauto vari kusiya paine mibvunzo kubva kunhengo dzedare recongress remuAmerica panguva iyo America iri kuswedera zvishoma nezvishoma pazuva rakatarwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden ragunyana 11/2021 rekuti America inge yaburitsa mauto ayo ose muAfghanistan Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakonzera mutauro wakanyanya munyika nedanho ravo rekutambira kuwandudzwa kwebumbiro remitemo nekuwedzera makore ekuti mutongi mukuru wematare edzimhosva Baluku Malava vaenderere mberi nebasa kunyange hazvo vangavotariswa kuenda pamudyandigere nemusi wemugovera. Bumbiro remitemo rakavandudzwa raiti mutongi anoenda pamudyandigere kana asvika makore makumi manomwe. Asi chikamu chitsva chichangovandudzwa chinoti mutungamiri wenyika anokwanisa kuwedzera nemamwe makore mashanu kana mutongi aine utano hwakanaka. Vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vanotiwo nyaya yekuti mutungamiri wenyika ndiye anenge aine masimba akawanda pakudoma vatongi iri kuburitsa pachena kuti matare aiswa mumbudu yehurumende. Vamwe vakatokwira kumatare edzimhosva vachiti zvekuti vamalava varambe vari pabasa zvinotyora bumbiro remitemo. Asi vamwe mubato rezano PF vanoti sezvo vakakunda musarudzo zvine mutsindo vanokwanisa kuwandudza bumbiro remitemo uye hapana chakaipa kupa mutungamiri wenyika masimba akati wandei. Mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata gweta vari nhengo yezano PF vatinomuda Ishe Chinyoka uye gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMavhinga.
Zvaiitwa zvese nechimbi chimbi nenzira isinganzwisisiki kubva pakuvandudzwa kwebumbiro remutemo nekukurumidza kusvika pakuti vamana vakwedzerwa makore zvoita kunge ndivo vega vanokwanisa kuita basa iri nyamba tine matongi vakawandisa mutemo waifanira kungoteverwa kuti makore ava malava zvaasvika makumi manomwe vava kufanira kuenda pamudyandigere sezvakatarwa mubumbiro remutemo renyika zvine hunhu zvaifanira kungoitwa ndezvekuti vamalaba pachavo vaifanira kuramba kura kuti vatore matanho avazotora iwayo kuti varambe vachitonga izvi zvaitwa nemutungamiri wenyika vamunangagwa nemutongi mukuru vamalava zvinopiringisha bumbiro remutemo nemitemo munyika zvokonzera kuti pashaikwe nzira yekuti zvigadzirike nekuti kana vatungamiri vematare edzimhosva vaine nyaya dziri kumatare edzimhosva dzinotongwa nani ndiani achatonga vatongi
vachinyoka hatingakumire iripo
constitution ndeyavanhu vanhu havazi veconstitution kana tikavona kuti ine paisiri kunyatsofamba zvakanaka tinotendegwa kuichinja nokuti ndeyedu zvakafanana nokuti izvo payakaitwa muna 2013 yakati izvo kuchaita maparliament maviri kuchiitika zvigaro 16 parliament zvamadzimai zvinongopiwa madzimai kuita inoti proportional representation asi takazviona muna 2018 kuti pakapinda madzimai mashomanene akavhotegwa mumaconstituents ndo chimwe chezvinhu zvatakachinja takavona futi kuti hatina marepresentative amayouth tikaisa amendment number 2 imomo saka hakuna chinoipai hatifaniri kuisa constitution zvigamba hakuna nyika dzakawanda dzinoti majaji anofanira kuti kana asvika makore makumi manomwe 70 vorega basa even America iyoyo yagara nedemocracy kupfuura makore mazana maviri neanoraudzira inotaura zvakangofanana naizvozvo kuti kana jaji apinda pabasa haabvi kusvika musi waanofa dai pasina kuita amendment chief justice vedu vaidai vachizosiya basa musi womugovera saka handizivi kuti vamavhinga vanoti dai tamirira vatanga vambobva here tovadzosa kana ivo mutemo uchivatendera kuti at his election kureva kuti iye jaji ndiye unozvitaura oga kuti hai handisati ndakuda kubva
kandairenyu vamavhinga
zvaitika izvi zvine kakunyadzisa kazvinako mukati nekuti vanoona vanozodzoka vofunga kuti zvichida inyaya yokuti ndikwenye ndigokwenyawo vodzokera pakuti zvichida vamalava pavakamira chaizvo vachitonga kuti vamunangagwa vakunda musarudzo dza 2018 zvichida pakazovawo nekuronga kuti mangwana ndichazokuyeukawo chinozovapa simba rekuti vatonge samutongi gava maenzanise kana pakazova nenyaya huru dzematongerwo enyika sedzinobuda musarudzo dza 2023 chii
petai chirongwa chedu vachinyoka tisaswerere kuvhiya kativa
kuriko kuti ichokwadi chinotaurwa kuti vanhu vazhinji vari kukadzika nezvaitiwa tichavona kuti muna 2023 vanhu vachati chii pavanoenda kunovhota izvi zvokuti kwai saka nyaya ichahotongwa nani kana ikaenda kumusoro constitution yedu inotendera kuti kana pachinge paita nyaya inoshaiwa vatongi kunotsvakwa vanhu vanoima acting judge of appeal kune majaji vakaritaya kune majaji ari ku high court vanoappointiwa as ma acting judge of appeal
gweta vari nhengo yezano PF vatinomudaishe chinyoka vashora vari parunare muHarare manzwa zvakare kubva kugweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrika vadiwa mavhinga hurukuro iyi yanga ichipokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Iye zvino tokupai mashoko anoratidza pamiro hurumende yeAmerica.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. America nenyika makumi mana neshanu dzakabatana mukukurudzira sangano rinorwisa kushandiswa kwemichetura munguva yehondo reorganization for prohibition of chemical weapons kana kuti OPCW mukushora hurumende yava Bashar al-Assad vekusiria iyo iri kuenderera mberi ichishandisa zvombo zvemuchetura. Zvombo zvemuchetura zvinotyora zvibvumirano zvakaitwa nesiria nesangano rechemical weapons convention kana kuti CWC. Chibvumirano chekurambidza kushandiswa kwemuchetura sechombo chehondo chakabvumiramwa nenyika makumi masere nenomwe dzimwe gumi neshanu 15 dzichiramba chibvumirano ichi. Pamusoro pekushora Syria mukushandisa kwayo zvombo zvemuchetura, nyika idzi dzakabvumirana kumbomisa kodzero dzeSyria musangano reprohibition of chemical weapons, zvikuru sei kodzero yekuvhota, dzichiti kodzero idzi dzichadzorerwa kuSyria kana mukuru wesangano reprohibition of chemical weapons apedza ongororo yake. Semuenzaniso, mutauriri webazi reAmerica rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaNed Price vanoti Syria inofanirwa kugadzirisa zvese uye inofanirwa kubudisa pachena zvombo zvayo zvemuchetura zvose isati yadzorerwa kodziro yekuvhota musangano iri. Kuvhota uku kwakaitika mushure mokubudiswa kwezvakabuda muongororo yakaitwa neOPCW gore rapera. Ongororo iyi inoti Syria iri kuramba ichishandisa zvombo zvemuchetura mushure memakore mazhinji ichiti haichashandisi muchetura muhondo. America inoti ongororo yakaitwa neOPCW gore rapera inoratidza kuti Syria yakashandisa muchetura muna 2017 nemuna 2018. America inotiwo hurumende yavaAssad yakashandisa muchetura kanosvika makumi mashanu mushure mekupinda musangano reOPCW muna 2013. Aka ndeke kutanga kuti nhengo yeOPCW itemerwe zvirango zvakadai. VaPrize vanoti America inotambira danho ratorwa nesangano reorganization for the prohibition of chemical weapons. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitwa muSyria. Maaverengerwa neni Danonoka Wande.
Ayo mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vakumikidza dhamu remuchekeranwa iro rinonzi richarerutsa dambudziko remvura munharaunda pamwe nedhorobha remarondera. Vamwe vagari vemudhorobha remasvingo vari kuvira nehasha nekutsutsumwa vachiti kanzuro yavo iri kuitira musangano waemuhotera inodhura kuBulawayo. Magweta anorwira kodzero dzevanhu oshushikana nekuwedzerwa kwenguva yemukuru wevatongi vematare vanukumalava. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Kuhisika tisenda baku VOA Njebele.